Mupurisa weparamende kana kuti Sergeant at Arms vatadza kuburisa vamachinga uta uye pazodezwa mapurisa asi nhengo dzeMDC dzatsika madziro dzichiramba kuti vamachinga uta vasungwe paita kurwisana kunotyisa vamachinga uta vasati vasungwa nechisimba nemapurisa. Nhengo dzakawanda dzeMDC dzinotiwo dzatsikwa nemapurisa uye dzimwe dzechikadzi dzakaita saamai Susan Masunga vachema mudare iri vachiti vange vabatwa mazamu nemapurisa. Ukuwo amai Lwazi Sivanda vanoti vabvarurwa zvipfeko zvavo nemapurisa apo vange ari kuedza kusunga vamachinga uta. Mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa avo vanomirira kuwadzana East vati zvaitwa neparamende kudedza mapurisa mudare iri zviri kunze kwemutemo weparamende nenyika uye vati nhengo dzeMDC dzichatadza kuremekedza mutauri wedare iri kudzamara atsanangura kuti sei mapurisa apinda mudare iri. Vachamisa vati hurumende yeZANU-PF iri kushungurudza vanhu munyika ichishandisa mapurisa uye vati yave kuda kushandisa mapurisa kushungurudza nhengo dzeparamende mudare iri uye vati kana zvikaenderera kana masoja anogona kupedzisira ave kupinda mudare.
Zvaitika muparamende mashura nekuti zvatyora mutemo wenyika asi zvakamboitika munhoroondo yenyika kuti munounzwa mapurisa. Mapurisa haafani kupinda muchemba inoitira dare rinoyera. Ndosaka pane kupatsanurana o separation of powers. Tine executive, tine parliament, toitawo judiciary. Mukaona zvakamboitwa makore aya kuti judiciary rinogona kupindirwa nevamwe vanenge vachibva kunze, zvinoitika kuti munge munyika musava nerule of law. So it's undermining of the rule of law when you have police officers being invited to invade parliament in violation of the constitution.
Asi amai chinomona vati vachaongorora zvese zvaitika mudare nhasi asi izvi hazvina kufadza nhengo dzeMDC idzo dzabuda dzese mudare dzave kunoona kuti vamachinga uta vange vaendeswa kupi.
Kuda kwataita kusafara nezvaitwa asi wo tataura isi kuti munofanira kuitwa inquiry yokuti haunza mapurisa ndiani nokuti pachikorwa mutemo pakuunza mapurisa. Asi pamusoro paizvozvo tiri kuendawo kunoti tinoona kuti machinga uta vaiswa kupi nokuti pamutemo weparamende hakuna munhu anofanira kusungwa achibviswa muparamende achiiswa kumapurisa. Zvinotokatyamadza kana pasi rese zvinonyadzisa kuti tingava nezvinhu zvakadai munyika. Zvinhu zvinongotirakidza zvatogara tichitaura kuti munyika mane donga watonga, munyika hamutevedzerwi mutemo, munyika bumbiro remutemo rinotyorwa kana kuvhunwa senzimbe kana pwa yekwachirumanzi.
Nhengo dzeMDC dzinoti dzabatwa nemapurisa dzaendawo kunomhanyara zvaitika uye pataenda pamhepo vamachinga uta vange vakachengetedzwa pakamba yemapurisa yeparamende. Zvichakadai panze peparamende imwe nhengo yechikwata chetajamuka vaSilvanus Mujova varatidzira nhasi vachiti nhengo dzeparamende dzinofanira kutaura nyaya dzeuori hwatekeshera munyika pamwe nenyaya dzekurohwa nekunyangariswa kwevanhu munyika. VaMujova avo varatidzira vari vega vati nhengo dzeparamende dzinofanira kugadzirisa nyaya dzeuori kwete kungogara mumahotera pasina zvavari kuita.
Nguva yakwana yekuti tinge tichiudzwa kuti sei zvakadaro. Nguva yakwana yekuti tinge tichiudzwa kunzi sei Jonathan Moyo akapa mari kuZimdeva asiri kusungwa. Nguva yakwana yekuti tinge tichiudzwa kunzi Bhokozela Mupoko akagara muhotera 18 months but haana chiri kuitika kwaari. Why? Yet I ask about that and you arrest me. For what? What's the difference?
VaMujova vati mapurisa anofanira kusiyana nekatsika kekushandiswa nebato riri kutonga reZANU-PF.
Yakwana nguva yekuti iwe mupurisa une nzara kunge inini tinzwisisane. Yakwana nguva yekuti iwe neni tinge tichishanda pamwe chete. Our enemy is only one person. That we need to deal with. And everything will move in this particular country.
Mumwe mugari wemuHarare vaDarlington Madzonga vati zvaitwa navamudzova zvakanaka chose uye paramende inofanira kuvaterera.
VaMudzova vagara vane nyaya yavo inofanira kuadreswa nevanhu vari muparamendu. Ende kuramba wakanyarara zvibatsire nekuti vamudzova vane mibvunzo yavari kuresa kuti itaidza mari akaenda kupi, mari yeZimdefe yakabiwa. VaMudzova arikutaura kuti nyaya yecorruption yaslogan muZimbabwe munomu. Zvinhu zvinofanira kumiswa nekuti kana zvinhu izvo zvamiswa vana vanowana mabasa muZimbabwe munomu. VaMudzova arikutaura futi imwe nyaya yekuti kana munhu akura hatingaiswi pachi panguva yakaoma nemunhu mumwe chete. Ndo imwe nyaya yavasimbisa kuti munhu akura haisi mhosva. Kana munhu akura siya wechidiki wamboitawo.
VaMudzova vanoti vachange vachiratidzira panze peparamende musi wechitatu chega chega dzamara paramende yagadzirisa nyaya dzeuori pamwe nekukurudzira hurumende kuti itsvage vaitaidza mara. MDCT ichakwidza kudare nyaya yekuti hurumende ichengete mhuri yavadzamara kusvika vawanikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.